Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitefe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutuma kwanisa kwa wanesu mchurongwa chedu chanasi. Ine dini jonga kandemiri nishite penyu randiri kumba. Senzire kuchidzivirira kuchirwere che COVID-19. Dishiti esu nesu nimuli mchurongwa chedu chanasi.
SADC inga ewe batire. Isi chukuda platform iri facilitated ni SADC. Yekutu SADC ino ya ishiti batira. Uye jene African Union wa ishiti batira. Kutiti kwanise kukugadzirisa matambuzi kwa. Endi mkominike kana utu statement ya kakudiswa na President Chakwera. Iyo ya tino batiri kutambira. Ino taura iyo kutu SADC iri po kakubatira mazibabu. Kutivawani a lasting solution kuma challenges ari.
MDC Alliance yokurudzira SADC kuti ive mutongi gava vagakava riri muZimbabwe.
Sangano weNational People's Conference uchando chetwa kuzvimboya pindura kubashona neCentral. Watichaita nemasashai uchatanga musi wechitatu. Sangano repolitiprodo richaparura nekuvamba musangano richasangana nemusi wechitatu. Tamba kudare nemusi wechina uchaitwa dare neCentral Committee.
Zanu PF yotanga musangano wayo wepagore mangwana kubindura. Vaimbo yevarwiri vehondo yerusununguko vanodarika makumi mana vanosungwa muHarare vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kuhurumende. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Batore MDC Alliance nasira kurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC kuti rive mutongi gava pagakava riri munyika zvichitevera kurudziro yesangano iri yekuti paitwe nhaurirano munyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vashaura navatori venhau muHarare nhasi, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance muzvinafundo Wolfman Ncube, vati chiri kukonzera kuti zvirango zvirambe zviripo inyaya yekuti munyika hamusi kutevedzerwa mutemo uye kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa. VaNcube vati chiri kudiwa muZimbabwe kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kuburikidza nenhaurirano dzechokwadi, kwete kutaurirana kuri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue. Kwavanoti hakuna chakunobatsira sezvo mamwe mapato ari muPoland asina kuvhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo dzakaitwa muna 2018. Mashoko avaNcube anotevera gwaro reSADC rakaburitswa nezuro richikurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira zvibviswe uye kuti muZimbabwe muitwe nhaurirano. VaNcube vakurudzirawo kuti veruzhinji vapiwe rusununguko nehurumende kuburikidza nekuchengetedzwa kwekodzero dzavo, izvo zvatsinirwa nemunyori anoona nezvinoitika kunze kwenyika muMDC Alliance muzvare Gladys Hlatshwayo, avo vati bato ravo riri kutambira kurudziro yenhaurirano yaitwa neSADC iyi.
Isu tiri kutambira zvakanaka chaizvo zvataurwa neSADC. Inova nguva yekutanga kunzwa SADC ichitaura nyaya dzakaita sedzayataura mustatement yavo, nyaya dzekuti nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzemahuman rights, nyaya dzerule of law dzinofanira kuongororwa uyezve panofanira kuitwa nhaurirano kuti vanhu vanzwisisane pavakamira maererano nezviri kuitika munyika. Izvi tinozvitambira zvakanyanya nekuti isu seMDC Alliance ndo zvatanga tichichemera kubva kudhara. Takanga tichinosangana nemaSADC leaders, tichinosangana neSADC secretariat, tichinosangana nevari muno munyika kuti titaure nyaya yekuti hurukurirano kana kuti dialogue pachirungu ndo chete chinhu chingaita kuti tiendese nyika yedu mberi.
Muzvare Hlatshwayo vatiwo chave kudikanwa ndechekuti sangano reSADC richive mutongi gava riri pakati pavaNelson Chamisa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuitira kuti nyika iwane kufambira mberi pachiitwa gadziriro yesarudzo dzemuna 2023.
SADC inga ewe tibatsire, isu tiri kuda platform iri facilitated neSADC. yekuti sadakino ya ichitibatsira uye zvine African Union vachitibatsira kuti tikwanise kugadzirisa matambudziko aya endi mukomunike kana kuti statement yakabudiswa na President Chakwera iyo yatinova tiri kutambira inotaura iyo kuti SADC iripo pakubatsira maZimbabwe kuti vawane a lasting solution kuma challenges aripo.
Asi vakafana bata chigaro chemutauriri wezano PF vaMike Bima vati nyaya yezvirangwa inene nhaurirano.
Nyaya yema sanctions kubviswa kwawo hakunei nenhaurirano dzingaitwa nemapato ari munyika nokuti mapato ari munyika haaziwo akaisa ma sanctions. Wongu vanga vakadaidzira kunyanya mabato reMDC raikurudzira kuti ma sanctions aitwe but havasivo varidzi vacho. Saka hatina hurukuro dzatingaita naMDC dziri kuyererana nokubviswa kwema sanctions.
Vamunangagwa vakamboti havasi kuzoita dzimwe nhaurirano dziri kunze kwePoland. Vabima vatsinhirawo mashoko avamunangagwa aya vachiti kana MDC Alliance yazofunga kuti inoda zvenhaurirano ichauya zvayo kuPoland.
Kana paine hurukuro dzinoitwa nemapato ari munyika iri nyaya yokuda kubatsira kuti budiriro yomuZimbabwe ifambe kuti tiwane pfundutso inenda mberi, tine hurongwa hwePoland hune maopposition parties akaparticipata pamaelections iyo inonzi wese vakapinda musarudzo vakasabudirira vanodaidzwa kunzi vauye kuPoland. Bato reMDC Alliance rakasununguka kuuyawo kuhurukuro dzePoland. Hakuna chinovaita special group yokuti vaonekwe the outside yePoland.
Nekune rumwe rutivi, MDCT inotungamirwa na Douglas Monzora inoti iri pakati pekubvunza nengo dzayo kuti yotora gwara ripi panyaya yenhaurirano. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika varashwit mukundu vati SADC haifaniri kumirira kuti munyika mudeuke ropa yozowana kupindira.
Dambudziko rine SADC nderekuti igungano rinotungamirirwa nevatungamiriri venyika yekuchamhembe kweAfrica kana kuti dzeSouthern Africa. Saka zvazvinoreva ndezvokuti zvinonetsa kuti vakurumidze kusimudza musoro vachitsiurana kana kuda kuedza kugadzirisana pamusoro pezvinenge zvichiitika mukati menhengo kana kuti mukati menyika inove nhengo yegungano reSADC. Asi kana vakakurumidza kuteerera mashoko atarwa neMDC Alliance nekuti apo takatarisana netarudzo dza2023 takatarisana nematambudziko mazhinji ari kusangana neZimbabwe kuti ichifano gadzirisa nyaya idzi dzisati dzatatamuka kuti dzizokonzera mhirizhonga vazoona vanhu vachifa, vazoona vanhu vachikuwadzana, vazoona nyika ichitsemuka nepakati, vozoda kumiramira kuti vagadzirise zvunhu. Saka ndingati mashoko atarwa neMDC Alliance mashoko akanaka.
Musangano wetwa navanxive nevatori venhau usati watanga, nhengo shomanana dzezanu PF dzamboratidzira kwekanguva kadikidiki pamahofisi avatenda EBT paitirwa musangano uyu asi dzakurumidza kudzingwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bato rezano PF rinoti rakaendesa mberi kumusi wechitatu anove mangwana zuva rekutanga musangano waro weNational People's Conference kuitira kuderedza mazuva achaungana nhengo dzaro kumusangano wepagore uyu. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti vakatora danho iri sematanho ekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19 uye kupa mukana kumatunhu makuru kana kuti maprovince nguva yekupedza gadziriro yavo. Musangano uyu waifanirwa kutanga nemuvhuro 25 Gumiguru uchipera musi wa 31 Gumiguru kubindura mudunhu reMashonaland Central. Asi vamwe mubato iri vanoti zvinhu hazvina kugadzikana mubato riri kutonga iri vachiti maita zvikwata zviviri zviri kudhonzerana, chimwe chichinzi chiri kutsigira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechimwe chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Asi vamugwadi vanoti manyepo kuti mubato ravo mune zvikwata zviri kudhonzerana. Dingindira regore rino rinoti Growing and Modernizing the Economy Towards Vision 2030. Musangano uyu unotarisirwa kukurukura nyaya dzinosanganisira mamiriro ebato iri, mamiriro eupfumi hwenyika, nyaya dzechikafu nezvimwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
National People's Conference kuchanjo chitwa kuzumbo yepi ndura kumashona red sendrao watichaita nema saisai ujatanga msuwe chitatu sangana repoliti puludoro cha parura nukua mba msangano cha sangana nemsuwe chitatu tafa kudare nemsuwe china kuchaitwa dare sendrao komiti kuzumbo yepi ndura kuchaitwa msangano saka zwazino rewa ndesu kutu msangano we National People's Conference uchatanga chitatu.
Musangano wenyu waitarisirwa kutanga nemusuwe muvhuro unowe nezuro sei makaita kuti uzotanga musi wechitatu.
Izvi tazviitira kuti musangano uive nemazuva akaita sekunge mashoma asanyanya kuwandisa kuti tibatsirane nekurwisa denda recovid-19 vanhu vasanyanya kutora nguva vakaungana zvekare zvichatibatsira kuti tipe maprovhinzi achipedzisa basa ravo raanga akatarisana nawo. Saka naizvozvo ndingangoti kune vose vakateerera musangano wedu waredu kutanga pasiri zvose akafanira kuti musangano uyu uchitanga ava panzvimbo.
Tiri kunzwawo vamwe vari kuti bato ramanikidzwa kutora danho iri nekuti mubato mune makakatanwa mapoka asiri kuwirirana. Munoti
musangano wezanupf wakabatana zvinoto tinyangadza ndezvekuti tinonzwa zvichitaurwa mumapepa nawo kuti musangano wakapatsanurana. Musangano wakapatsanurana munouziva. Musangano wakasplita unozikanwa. Haumbodi kuti titarise nezita nokuti ukabvunza muno munyika vana vazive kuti MGC dzaangani. Asi tinonzwa kukashamadzwa kwazvo tiri mumahofisi edu anopepeterayo kuti tinonzwa kuti kwai mubato munoma mune kupokana. Tichinzwa zvekare kuti vatungamiriri vedu havana kuwirira. Ko munoziva here kuti vatungamiriri avo vane hisi kana kuti vane rondedzero yakareba kwazvo yekufambisa gwara remusangano iyi kubva vasiri mumahofisi akaita satiri nhasi vari musango kubva vasina kana chokupfeka kana chokudya vachifambisa basa romusangano iyi vangazouya here kupatsanurana musangano waindependence. Chatinokwanisa kutaura chete chatinoziva kuti ndo chiri kuitika ndechekuti woo maprovinces zvikwata zvirimo zviri kurwira zvenzvimbo ende kurwira zvenzvimbo ikoko hakuna danho rakashata kwazviri nokuti vakuru vemusangano ndo vakati ngakuve nezvenzvimbo zvinokwikwidzwa tive neutungamiri hwemusangano hunobva kuvanhu paevery structure yemusangano kubva pasero zvichienda mberi. Saka izvozvo hazvina kushata. Chatinongokurudzira chete ndechekuti vana vedu vemusangano ngavazive kuti musangano ndoumwe kubatana ndokumberi naizvozvo ngavasarwisana zvokuwadzana.
Vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro uye vanhu makumi matatu nevanomwe vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Hurumende inoti mukusvika mukupera kwezuva nezuro vanhu vafane 19 vanga vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 4659 uye vabatwa nechirwere ichi munyika yose vainge vava zviuru zana nemakumi matatu nezviviri nemazana mana nevashanu kana kuti 132,405. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vanga vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvisere nemazana mashanu nevatanhatu kana kuti 3,228,506 uye vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi masere nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevasere kana kuti 2,486,318. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi munyika yose. Yashika nguya kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muSudan vakaenderera mberi nekuratidzira nezuro manheru zvichitevera kubvutwa kwemasimba nemauto nezuro wakare. Mauto akaridzira kuti vanhu vairatidzira vanhu vatatu vakafa sekutaura kweSudan Doctors Committee. sangane rinotiwo vanhu makumi masere vakakuvara muchiitiko ichi. America iri kuvhura mugano yayo kuvanhu vachange vachipinda munyika iyi vanenge vakabayiwa nhomba yeCovid-19 zvizere kana kuti vanhu vanoratidza kuti vakavhenekwa vakaonekwa vasina chirwere ichi mukati memaawa makumi maviri nemana pavanopinda muAmerica. Izvi zvakaziviswa nemuzinda weWhite House nezuro. Urongwa uhu uchatanga zvizere musi wa8 Mbudzi uye vanhu vashoma vane zvimwe zvikonzero ndo vachabvumidzwa kupinda muAmerica sekutaura kwevakuru vakuru muhurumende yavaJoe Biden. Gurukotaro zvekunze kweChina wavangi iyi vasangana nhasi nevamiriri vechikwata cheTaliban muKatar vachikurukura mamiriro akaita zvino muAfghanistan. Gurukuro idzi dziri kuenderera mberi nhasi muKatar. Kutari zvemari vamutuli Ncube vanoti mubhajeti yegore rinouya vari kutarisira kushandisa mari inosvika mabhiriyoni mazana mapfumbamwe kana kuti $900 billion yemari yemunyika. Asi mapazi ehurumende akavapa bhajeti remari inodarika matrilioni matatu emadhora emunyika. Izvi zvakabuda kumusangano wakaitwa nenhengo dzeparamende kuVictoria Falls pamwe navamutuli Ncube kubva mugovera kusvika nezuro. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamudangano uyu, vanhuve vakavimbisa kuti bhajeti ravo rinenge rakanangana nevarombo. Asi nyaya yakanetsa zvikuru kumusangano uyu ndeyekushaya simba zvinotyisa kuita dhora remunyika. KuRBZ, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora emunyika makumi mapfumbamwe nemanomwe kana kuti 1:97. Asi pamusika wemukoto panotenga vakawanda, dhora rekuAmerica riri kutengwa nemadhora mazana maviri emunyika dzimwe nguva kana kuti 1:200. Vanxube vanoti havasi kuzomisa kushandiswa kwedhora remunyika sezviri kudiwa nevamwe. Ko, nhengo dzeparamende dzakaona sei musangano uyu? Totanga nekunzwa kubva kunhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton Vatemba Muliswa.
Isusu tiri vanhu vanoda kungoudzwa chokwadi. Saka inonzi inofanga iri propua. Kasi tichitarisa papropua ye2021 yakanetsa nenyaya yeinflation. Inflation iri kunetsa, tine dambudziko rekuti tine paro market rate and then tine auction rate. And iyo hurumende yacho ndiyo futi iri pamberi pekutekisa mari in US dollars. Iwo vachida kuti Zimbabwe dollar inge iri yakasimba. Hamungasimbise mari yenyu kana muchitamba nemari yevamwe.
Mashoko aya atsinirwa navaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park vari nhengo yeMDC Alliance.
Vinyu zvavefinance vanofanira kusarudza kuti voita dollarization here nekuti voshandisa mari yekuAmerica. Ndoda kuti ndo pazvakuenda zvobva ivo vasati vazvitaura. Asi tiri kuona sekuti ndozvinhu zvakaitika izvozvo mukatarisa kuti nyika ifambire zvakanaka. Vanhu vemuZimbabwe vari kutambira mari dziri mumazimudhora. Asi kuti vanobhadhara marendi, vanotenga chikafu, vari kutora mari dziya dzichiiswa pachero chinoratidza kuti mari yedu yakadzika zvakanyanya. Vonotenda mari yekunze kwenyika ndoyava kushandisa kuti vagobhadhara dzimba dzavanogara, vagobhadharira mafizi evana vechikoro, vagotenga pasi dzimotikari, vagokwanisa kutenga kunyange nepo.
Vanomiririra Hatfield mudare reparamende vatapiwa mashakada veMDCT vativo mari dzakapiwa Zimbabwe neIMF dzinofanira kushandiswa zvine mwero.
Chimwe chatingada kuona chekuti maSDR aya, maspecial drawing rights atakapiwa neIMF anokwana kuita 1 billion, ini dai zvaibvira aitangwa ashandisa kumaarea anobata upinyu hwevanhu kunyanyanyanya zvakaita sekuwanikwa kwemvura. Togadzisawo magetsi edu kuti rural electrification iyai iendere mberi, mataundi magetsi akabvimwa bvimwa, maindastiri akaafektwa nokudzimwa kwemagetsi. Chechitatu, togadzira marodhi emadhorobha edu. Madhorobha edu hachina marodhi seHarare. Ukaenda kumalocation kwese kumahigh density nekumamedium density but roads hida ashata makomba chete. Then most importantly, trains is in the healthcare sector.
Vachipo pfungwa dzavo vanokokera nengo dzedare reparamende dzezanu PF vapupura ito garepi avanomirira gutu mudare reparamende vatiwo vanyube avafanira kukanganwa vari kumaruwa.
Budget redu ngaritarise vanotambura ngarinyanye kutarisa economy yedu itange kufamba risapote vaya vanogadzira zvinhu kuti vakwanise kuwana mukana wukuru wokugadzira zvinhu zvinoita kuti economy yedu ifambe. Tinoda kutarisa yatingati infrastructure yekumamisha uku urani zvikoro zvinodzidzira vana kuti zvinge zvakagadzirwa zvakanaka. Uyewo takakurudzira Minister of Finance kuti ivatarisawo zvinotambirwa navashandi vehurumende.
Vanyube vakati vachaparura budget ravo musi wa25 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevechidiki munyika, Mike Hove weStudio 7 aita hurukuro naDr. Tinotenda Simemeza avakurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Dr. Simemeza avakurudzira hurumende kuti itange zvirongwa zvakanangana nekubatsira avo vari kufamba nzendo ndefu kuti vasvike kuzvipatara uko kuri kubayiwa vanhu nhomba dzeCOVID-19. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviri zvatiri kukurudzira kuti vanhu vavhakisinete. Tinoziva kuti kune vamwe vanenge vasina kuzodzoka kuzotora nhomba yavo vaite fully vaccinated. Zvinova izvo zvatiri kukurudzira kuti munhu wese kana wakambobayiwa udzoke wobayiwa nhomba yechipiri so that uche fully vaccinated.
Dr. Simemeza, tinonzwa dzimwe nyanzvi munyaya dzeutano pamwe chete nezvizvarwa zvezimbabwe zvinogara muzimbabwe vachikurudzira hurumende kuti itange kuita mamobile clinic kana kuti voshandisa havo nzvimbo dzakafanana nezvikoro mukufambisa chirongwa ichi chekubaya vanhu nhomba inodzivirira COVID-19. Nekuti vanhu vakawanda kunyanya vanogara kumaruwa vari kuchema vachiti zvipatara uko kurubayiwa nhomba dzeCOVID-19 dziri kure. Munozvionawo seizvi?
Muzvikoro kuwanikwa muri izvo iri epicenter yekuti korona ive ichipararira. Saka izvi zvinhu zvatinoona kuti vari kuextenda kuti vanavo vabayiwe nepanhau yekuti kuzvikoro uku ndokwanga kuchiwanikwa kuri maepicenter ekuspreada coronavirus. Saka nhomba inokubetsera iwewe kufaita disease inge painenge chikubetsera kufaita disease inobetserawo futi kuti usaspreade chirwere maningi.
Nguva ndiyo yadyana naDr. Simemeza, kandai mashoko enyu kupedzisira kune vateereri.
Ndanga ndichida kungokurudzira kuti hazvireve kuti kana wavhakisinetwa korona yapera. Tiri kuda kutsvaya kuti vanhu vakawanda vavhakisinetwe kuti tikwanisa kufaita chirwere ichi. Saka tinofanira kukontinua tichishandisa mamaski edu, tichisanitizer up until yazosvika nguva yekuti we are out of danger from the COVID-19 pandemic. So I would encourage people to follow all those steps that we've been following and make sure those who are most vulnerable muri venyu vawane nhomba nekukimbidza kuitira kuti vaite fully vaccinated before taexperiensa imwe wave kukwanisa kuzvikoroka.
Avanga vari Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare naMike Hove weStudio 7 vari muHarare. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Netball Team chiri mukamba umo chiri kugadzirira makundano ePENT Series neAfrica Netball Championships ayo achatambirwa muvindo kukuNamibia. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata chevatambi gumi nevanomwe chere yekupinda makundano ePENT Series ari kutanga musi wa1 kusvika musi wa5 Mbudzi achiteverwa nemakundano eAfrica Netball Championships ayo achaitwa kubva musi wa10 kusvika 16 Mbudzi. Zvikwata zveZimbabwe, Uganda, Malawi, Kenya, Namibia, Botswana neZambia ndizvo zviri kukwikwidza muPENT Series iyi. Zimbabwe yavaka chikwata chitsva kunze kwevatambi Felicitas Kwangwa, Sharon Bwanali, Clarice Kwaramba, Lynette Tanira, Patricia Mauladi na Eslan Lovu avo vaive mchukwata chakaenda kuma 2019 World Cup. Murairizu wechukwata ichi Lloyd Makunde anoti mukamba mune manyuku nyuku ekufara uyeze gadziriro irufamba zvakanaka.
Mukamba makamira zvakanaka mune morari mukuru vasikana izvinezvi vagadzirira zvekuti vanokwanisa kunotamba mitambo miviri yese.
Makunde anoti chinangwa chavo ndechekukunda kuti vasimudzire mamiriro avo murongwa wepasi rese.
Tikutarisira kukundawo nekuudzoka tine menduru nekuti tiwanewo zvibodzwa zvekukwikwidza pasi rose kuti tive tichikwira panova pekuti tibve panhamba 12 patiri pasi rose tichikwirawo tichiendawo takatarisa kunhamba 11 ne10 zvakadaro.
Zimbabwe iri kutungamirwa naFelistus Kwangwa uyo akatambidzwa ukapteni zvichitevera kuregedza mutambo kwaPepetua Siyachitema. Siyachitema ave kurairidza chikwata cheGlow Petroleum. Kwangwa anoti achangowedzera mwando kutangira pakasiwa na Siyachitema.
Basa irangu ndandarijaira kusvika ndichibva kujunior team. I was the captain and pandakangoenda kuvahombe kwacho ndakangosvika ndichiita paisa, saka ndandingori muprocess yekudzidza. So sezvanga zvingoripo, I think ndichangoedzerawo kudarikawo panangani.
Mutambi uyu anoti maJames ari kutarisira kusimudzira paakasiyira apo akashanya kuLiverpool, England kumakundano e2019 World Cup.
Sezvatakamboita kuLiverpool, we just expect to continue from where we left. Saka ngavatarisiravo maresults achayevenu.
Ko England, Zimbabwe yakapedza iri pachinhano chechisere kubva pazvikwata gumi nezvisere. Mutambi Joyce Takaidza akapedza ari pachinhano chechipfumbamwe pakunwisa zvibodzwa zvakawanda. Makundano ePen Series aifanira kuve akaitwa muna chikumi asi akamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Namibia ndiyo ine mukombe wePen Series uyu, asi South Africa ndiyo ine mukombe weAfrica yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Michael Ove. Ndinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa chanhasi tirikurukura nezvechirongwa chehurumende yeAmerica cheFulbright Teaching Excellence and Achievement Program chine chinangwa chekusimudzira varayiridzi pasi rose. Tiri kutarisawo nyaya yekupinda kwevechidiki muchirongwa chekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota kana kuti Voter Registration Program. Mune Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muine ni Mike Hove nasi na 8pm.
Chirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. MDC Alliance yokurudzira SADC kuti ive mutongi gava pagakava riri muZimbabwe. ZANU-PF yotanga musangano wayo wepagore mangwana kubhindura. Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko vanodarika makumi mana vanosungwa muHarare vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kuhurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.